Tamuwana maripoti wa maobservers edu aripa ground. Wachitizimisa kuti mota yeze kianga ichienda kubikita west constituency. Yadone za mabalot papers. Asizwa waita wabava manya kumaporisa eku sautini. Wakanovazi visa kuti faitika jagadaro. Saka mabalot papers wao atura ni maporisa.
Mungawa neruzue kuti anga akawanda zvakadii mabalot paper iwaya.
Ipapo tinganyepa atizi kuti akawanda zvakadii.
Asi munofunga here kuti mapepa aya haana kupindawo mumaoko evamwe vanogona kuzoashandisa nenzira dzisidzo tichiona kuti sarudzo dziri komangwana?
Nezvatawana, information yatawana, the situation was handled very quickly. Saka atifunge kuti maballot papers aya angava aenda mumaoko asiriwo.
Tishitarisa hicho chiitiko ichochi chinosiya papi Zimbabwe Electoral Commission mukuchengetedza zvinofanira kunge zvichishandiswa musarudzo.
Nemaonero angu ndinofunga kuti hatingatore kudonetswa kwaitwa maballot papers kubva tati vheki haina kuvimbika nekuti this is an incident. Maincidents anowanikwa. Dai kuri kuti it was something clandestine chaitika. Saiti maybe zeka ingavimbike, but this seems to have been an incident.
Totarisawo sarudzo dzamangwana, imiwo sesangano reERC muri kutarisirawo zvakadii?
Isusu seERC tokurudzira vanhu kuti ngavaende kunovhota. Vanhu ngavacheke mazita avo nhasi vachishandisa the ZEC code *265#. Kuona mapolling stations avo kuti vari kuvhotera papi. And then vomuka mangwana makuseni vanovhota vachichuza macandidates avanoda. Chinonetsa kana usina kucheka kuti unovhotera kupi kune ipi polling station, unogona kumuka mangwana ukaenda kuwrong polling station nekuti maboundaries edu akachinja.